Kanadada kuya mudende tigarinda kunepo tinonzwa uchiti wengo Kanadada kuya mudende tigarinda kunepo tinonzwa uchiti wengo wengo.